Paita mfaro mukuru pasvika nengo dze MDCT makumi maviri nomwe chete pamuzinda webato iri paHarvest House. Mushure mekuburitswa mujeri nhasi zvichitevera mutongo wedare repamusoro wanezuro. Wekuti nengo idzi dziburitswe muhusungwa uku mhosva yadziri kupomerwa ichienderera mberi nekutongwa. Mutungamiri weMDCT Vamogen Tsvangirai vati vafara zvikuru nekubuditswa kwaitwa nengo idzi.
One of the fundamental issues that we need to deal with is that those who are fighting to oppress people and those who are fighting for freedom, those who are fighting for freedom will prevail in the end.
Amen.
So as a party, we are very grateful that this is what has happened. Some of us, we have been in those prisons, understand the grueling experience you have gone through.
Vatsvangirai vati chinovarwadza ndechekuti vanhu vari kurwira shanduko munyika vari kushungurudzwa zvisina tsarukano uye vavimbisa kuti vachatengera nhengo dzebato ravo idzi chikafu chokudya pazororo rekisimusi sezvo dzisina kuwana nguva yekugadzirira zororo iri dziri mujeri.
We know that it has never been a legal case. There has never been a legal case against your accusation or allegation. We know it has been more of persecution rather than prosecution. Because if it was prosecution, then one would not have gone to this great extent to apply for bail. Because in this country, we are very unfortunate. Even in an inclusive government, we find ourselves helpless in cases where our cadres and our activists are accused of anything. Because there is a deliberate selective application of the law. Because if you compare with that police officer who killed somebody in Shamva, within 2 weeks, he was given bail.
Sachigaro wevechidiki muMDCT vaSolomon Madzore, avo vanove mumwe wevari kupomerwa mhosva imwe chete yokuponda mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview gore rapera, vati vakazvipira kurwira shanduko uye kuona mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachibva pachigaro.
Ezoko, yeah. Whether Mugabe ane AK-47 achadarika 10 billion, Mugabe must go and is going to go. I thank you.
Munyori mboka revechidiki muMDCT vapromisi mukwananzi vashorawo matare nemabatiro ari kuita nyaya iyi.
Asi tinozva kuti nyazahamba prosecutor, state prosecutor ndiye ainyebera koti nhema achireva nhema dzakakonzera kuti vana vaMDC vagare mujere kunodarika gore over zvinhu zvisiri zvechokwadi. Saka tinoti justice system yemuZimbabwe iri kuita sena nyazahamba. What are they going to do to Nyazamba? Who misled the courts?
Nezuro, dare repamusoro rakati nengo idzi dzibude muhusungwa, zvichireva kuti kwasara nengo shanu dziri mujeri, idzo dzakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vamadzore nevamwe vavo vaviri, vakabuditswa mwedzi wapera mujeri nedare. Vasungwa ava, vari kupomerwa mhosva yekuponda vamutedza, asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.